Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina, Kurume 29, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwanda kuri kuita mapato anopikisa munyika munongedzo wekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere.
Wari kukurudzira mapato kuti kusavasarwisana panguva yemaelections ari kuuya majuraya. Kusarwisana, itai musarudzo makanyarara. Isezanupiyevo hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nekuti hapana zvokurwisana.
Bato reMDCT rochema-chema nekuwanda kwemari dzarinoti riri kunzi ribhadhare kuti nepfenyuro yeZBC iburitse misangano yaro matunhu. Madzimai ekereke Seventh Day Adventist ari muno muAmerica oungana kuGeorgia kumusangano weZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kana kuti ZAWAG. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwanda kuri kuita mapato anopikisa munongedzo wekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere. Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC inoti munyika mave nemapato anosvika 100 kana kudarika. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano webato reZANU-PF kuNyamunga Stadium kuKariba neZuro. VaMnangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vose vane havi yekutanga mapato avo vakasununguka kutanga kuafoma, asi vanongorakashwa muna chikunguru vachitivo vazive kuti ZANU-PF inorakasha ichingotonga. Vakatiwo vaongorori vesarudzo kubva kuUnited Nations neEuropean Union vakasununguka kuuya kuzongorora sarudzo idzi. Nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union dziri kuti kudyidzana neZimbabwe kuchasimbaradzwa kana ichinge yaita sarudzo dzakachena nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muParamende uye vainge vari pamusangano uyu vakaindinesi paradza.
President pavapedza kuvhura kugwenya remagetsi inonzi Kariba South, vabva vaenda kuNyamunga Stadium kwakwakazara kwakune chaunga ende kana nesu tashamisika kuti vanhu muKariba vabuda ende tinofanira kutenda MPO Kariba vamakenzi, tichitenda futi chairman weprovinsi neutungamiri wavaZiambe kuti vakwanisa kubudisa vanhu vakawanda kudaro. Kwanga kune chaunga vanhu vachifara. President vasvika ikoko kuma4 asi vanhu vawana vanhu vane mufaro mukuru stereki vachinakidzwa ende vachiimba kutonga kwaRugamba. Kana ivo vataura president kuti Kariba yandishamisa kubuda kwamaita kudai kwandipawo manyimwe, kana vice president vachiwenga vanga varipo futi vaitawo futi manyimwe, vakufara zvisingaite ende vaudza vanhu vokariba kuti tikufara zvikuru ende vachadzoka futi vakuita zvemakabheni.
Saka shoko ravanga vachiudza vanhu nderekuti kudi apa?
Shoko ravanyanya kuudza vanhu vataura nezve yavanogara vakataura kuti Zimbabwe is open for business. Ndobva vataura futi nyaya yereengagement program yavakuita kufamba kwavari kuita kuti vakatodzoka usiku kubva kuIvory Coast, Cote d'Ivoire, kuAbidjan kwavanga vaenda kunoona vakuru vabhizinesi emuAfrica akawanda munoZimbabwe. Saka ndozvavanga vachiudza vanhu, vazopedzisa vachiudza vanhu kuti vari kukurudzira mapato kuti kusavasarwisana panguva yemaelections ari kuuya majuraya. Musarwisana, itai musarudzo makanyarara. Isezanupiyevo hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nekuti hapana zvokurwisana. Saka vashamisikawo kuona kuti kune mapato akarejista kuti anoda kukuvidza anosvika 108 mapato. Saka vanga vachiti aiwa uto tumwe kutungana kwembudza hatina basa isusu vezanupiyevo, ngatiitei zvatajaira kuita makore esese. Musi wepanze takanga tine zuva rataiti isusu ZANU-PF sell day. Saka munhu wega wega aenda kuselo kwake kumusha, indakatoenda kumusha kwangu kuselo yangu kuhombe kumurembu seo ndakatisa msangano nevanhu vangu epa seo saka ndoka takaenda tese nyika yese kusanganisira iwo president musvesvondo tanga kumisha kumaseo kwedu saka musangano ndokwauri kumaseo unotanga paseo zvichienda kumberi chakanakira maseo ndechekuti tinobva taziva kuti ava vanhu ndevedu zveshuwa ava vanhu ndevedu zveshuwa
saka mungati muri kutambirwa sei nevanhu
vanhu vari kufara zvikuru zvandisati ndamboona kufarira kwavari kuita vamunangagwa vanhu vari kufara zvikuru kuru munyika muno saka chatingangovimbisa vanhu ndechekuti tichahwina zvine mutsindo kunyanya kumaruwa kwatiri uku nekuti fanika ini kumakonde vekumakonde vese vari kutoziva kuti kutoa rugamba tichavhotera vamunangagwa hakuna umwe futi watinovhotera kumakonde
asi hapana here zinyekenyeke honorable paradza nekuti kavamwe vari kuti kwaane vamwe vari kutiwo vari kuzviti National Patriotic Front vachibuda imomo muzanup f vachitungamirwa navamutinhiri nekudaro mamwe mavhoti anogona kupatsanuka
hakuna mavhoti anopatsanuka muzanup f vamutinhiri vane kanhu kavo kavamutinhiri kano NPF whatever zvamunotaura yakafanana nekanhu kakambotangwa namasimba makodikaya hakuna kwazvinosvika saka hakuna vanhu munhu chaiye chaiye ane pfungwa dzakati tesere tesere muzanup f anobva kuti akunojoina mutinhiri achitsvagei chaari kushora kuzanup f chii chaari kushora kuna vamunangagwa chii hakuna asi ndozviri kushuvirwa chete nevamwe vedu kuti aiwa zanup f ichapasanuka nokuda kwamutinhiri mutinhiri hachisi chinhu kwatiri isusu vanhu vezanup f kana munhu angobuda atsauka munhu atsauka kana munhu atsauka atsauka zanup f inenge ichienderera mberi
nhengo yezanup f vachimirira makonde mudare reparamende vakaindines paradza vari parunare ukariba nablessing zulu westudio 7 bato rezapu nechipiri manheru rakaparura gwaro rezvarinovimbisa kuita kana rikasarudzwa kutungamira nyika mutoro wedu wenhau tauraishava anotipa nyaya inotevera
vachitaura pakuparura gwaro iri mubulawayo nezuro manheru mutungamiri wezapu vadhumiso dhavengwa vakati muono wavo ndewekuti kuti zimbabwe ibudirire inofanirwa kutevera utongi hwejekerere vadhavengwa vakati gwaro ravo iro rinotanga nenhoroonde yenyika kusvika pari zvino rinotarisawo mapoka akasiyana-siyana ehurumende richipa muono webato iri wekuti richange richitungamira sei kana rava hurumende vadhavengwa vakati chimwe chezvinhu chinofanirwa kugadziriswa inyaya yekukura kwehurumende kunyanya kuwanda kwemakurukota vakatiwo bato ravo rinokoshesa kusimudzira upfumi nekukwezva vemabhizimisi vekunze uye kusimudzira nyaya yedzidzo pamwe neyeutano vakati zvose izvi zvichaitwa pachikosheswa kuendeswa kwemasimba kumatunhu vachipindura mubvunzo wezvakataurwa munguva pfupi yapfuura nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe kuti bato rezapu naivo vadhavengwa pachavo ndivo vakakonzera guku rahundi vadhavengwa vakati semunhu akwegura vamugabe vave kuita vachikoshiwa zvimwe zvinhu zvakakosha vadhavengwa vakati humwe umbowo hwechokwadi chezvakaitika panguva iyi huri mumagwaro ekumatare edzimhosva vakatiwo zvakakosha kuti nyaya yeguku raundi igadziriswe zvachose nekutaurwa zvizere kuitira kuti munyika muve nekupora kwemaronda nekuregererana kwechokwadi mutevedzeri wemutungamiri wezapu muzvare Barbara Nyagomo vakatiwo ivo sevamwe vanhu vose vanoda kuti boka rezimbabwe electoral commission rishande rakazvimirira rega
tinoda kuti zeki inge yakazvimirira musina masoja anoshanda imomo tinokarirawo mutemo inosunga yakaita seai pane posa ibviswe tinoda kuti vemidhia vange vari vakasununguka kukavha mabato ese kuti kuti vashandire zanup f chete ndokuti graundi redu ringe rakatsetsenuka kuti vanhu vaende kumaelections nekudaro sezapu tiri mubatanidzwa nevamwe tinonzwawo zvinotaurwa nemamwe mapato nezvinotaurwa nevamwe vanhu pasi ndo zvichatipa mukana wekuti tidecide kuti toenda kumaelections round toregera
muzvare Nyagomo vakatiwo bato ravo riri pakati pekuzvivhunura uye rinokoshesa kuti vechidiki vave nezvigaro zveutungamiri vakati vadhavengwa vakatozivisa kuti vachasiya zvematongerwo enyika mumakore mashoma ari kutevera vachitiwo bato rezapu rakazvipira kupinda mubatanidzwa nemamwe mapato muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega uye vachidzidzisa pauniversity of pretoria vati nashe mawere vanoti zvinotaurwa mumanifesto yezapu zvinhu zvakakosha zvikuru asi vanoti ivo ndemumwe wevasingaoni bato iri rine charingabuda nacho musarudzo
nyaya dzokumutsa nokusimudza upfumi hwenyika dzokupasimba kumatunhu dzeutongi hwejekerere uye nokubudirira kwematunhu ose munyika pasina rusarura inyaya dzakakosha uye dzinotengeseka kuvanhu. Dambudziko riripo ndorekuti zvese izvi ndo zvinonzi zvakakoneka nezano uye mamwe mapato ose anoti ndo zvaanoda kugadzirisa. Saka apa hapana chinhu chatingati chiri unique chingaita kuti bato iri rezapu rite musiyano nemamwe zvekuti ringakwezva vanhu. Zapu pachayo haina mukana wekukunda nekuti utungamiriri hwayo hausi kuonekwa mumatunhu enyika, saka inoita kunge pati yedunhu.
Mumwe zvemuongorori wezvematongerwo enyika vaDidmas Dewa vanobvumiranawo nemaonero ekuti bato rezapu harisisina mutsindo waraive nawo kare.
Nyaya yegukura hundi inyaya inotirwadza tose mukati menyika yeZimbabwe ende ndinoona sokuti chinhu chavataura kuti panoda kugadzirisa kuti pave nehealing, kuti pave nekuyanana kwakanaka zvikuru vachitarisa kuti organ yakaiswa yeNational Healing haina zvayakaita munguva yeGNU, haina zvayakaita zvakare after the 2013 elections. Inyaya yakanaka asi pamaelections ari kutevera chokwadi chandinoona ndechekuti bato rezapu harinyanya kuva nemukana wakawanda zvikuru kuti ringatonga nyika yeZimbabwe.
Vadhavengo vakamutsurudza bato rezapu mushure mekukundwa neMDC musarudzo dzakaitwa muna 2000, izvo zvakaita kuti vasave nenzvimbo yavanomirira muparamende, ukuwo vamugabe vakasava pachigaro chegurukota risina nzvimbo yainomirira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato reMDCT riri kuchema-chema nekuwanda kwemari dzarinoti riri kunze ribhadhare kuti nepfenyuro yeZBC ikwanise kuburitsa misangano yaro yariri kuita mumatunhu enyika ichikokerwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo vanoti vari kunzi vabhadhare mari inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kana kuti $400,000 pamusangano woga woga. Muzvare Kumalo vanoti zvinokatyamadza kuti nepfenyuro yehurumende iyo inosungirwa nebumbiro remutemo kuti ivape mukana munguva dzekutsvaga rutsigiro iri kuda kuti vabhadhare mazimari akadaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZBC pamusoro penyaya iyi, asi mutungamiri ngomo weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Kumalo kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kubvarigwa pazhe neZBC pese patinoita marali, patosangana, patoita musangano havauyi. Zvinotishamisa nemhaka yokuti haisi nhasi sebato reMDC tichinyunyuta nenhau yokuti ZBC inongoita zvezano kwete mapato anopikisa.
Makambovanyorera here veZBC vacho kana kudaidza musangano muchigunun'una?
Chose takamboita bato reMDC takambosvika kuZBC tichivaudza nenhau yekuti vanotivharira pazhe. Vakati kwete, havasi kutivharira pazhe, asi kana tichida kuti vauye kuzotapa nhau patinenge tine gungwano pane zvimamari atofanira kubhadhara, mari dzatakavudziwa nesu hatigoni kudzibhadhara. Asi zvoshamisa ndezvokuti zano haibhadhari senti. Pese panoita musangano yavo kubandi yamaMP ndana Sabhuku ndana iwo mana Munangagwa vacho vabhadhari chumu kwa isusu tisuti bhadhari. Zvimwe zvenguva mukaenda ikoko munovudziwa kuti motikari dzavo dzinoshandira pazhe kwemahofisi kwavo dzafa, kana kuti vagara vane musangano wavakapuwa kare tisati tasvika isusu. Asi ukatiteedzere zvavataura unoona motikari dzacho dzinenge dzakuita mabasa ezano, asi tataudzwa kuti mota idzodzo dzakafa.
Ko veZimbabwe Electoral Commission makambovazivisavo here neizvi?
Chokwadi, sebato reMDC tine vatungamiriri vedu vanogara makomitis ekuzeki. Pavakasvitsa mareforms atikuda isusu sebato reMDC kuti tiende kusarudzo rakajeka, ine mareforms ndeiyoyo yeZBC kuti iri kungoshandira zana, haisi kushandira mamapato anopikisa. Tamboedza kuti tikurukure navo, asi zviri kuratidzika izvi havana kana mhinduro yacho. Kana iye idhi wacho purezidhendi wacho wenyika iye anongofamba achingotaura zvinhu zvinoda kufadza vanhu pazhe apa, asi pasi apa ari kurwa hondo yakasimba. Dzimwe dzehondo ndiyoyo yokuti rambidza kuti tishandise ZBC.
Avanga vari vakafano bata chigaro chemutauriri weMDCT Muzvare Tavita Kumalo vari parunare nemutungamiri Nkomo weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Madzimai anopinda svondo ye-Seventh Day Adventist vave kugara muAmerica vanova nhengo dzesangano reZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kana kuti ZAWAC vari kusangana kutanga nhasi pamusangano unoitwa gore roga roga muno muAmerica. Musangano wegore rino uri kuitirwa kunzvimbo inonzi Cohutta Springs mudunhu reGeorgia. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita rombo rakanaka rekukurukura naamai Charity Mano Mano vari kutungamira urongwa hwemusangano wegore rino. Amai Mano Mano vanotanga nekutsanangura kuti vakauya riini muno muAmerica uye vakazopinda sei musangano reZAWAC.
Ndakauya 2001 baba vanga vatungamira kuya kuno kuzoita chikoro, saka ndobva vatidaidzawo vatangotera tese nemhuri.
Masvika muno muAmerica hamuna kuwana zvipingidzo zvamakanga musina kujaira muri kumusha?
Zvakawanda, ndikazvitaura mukatoseka kutoti shuwa kumba watanga tajaira zvedu zvenyu zvokuitirwa kuti kana waenda kubasa unodzoka mumba mako makanaka. Izvozvo ndiyo yakaita shoko kwandiri ndichangoya kunoku.
Ndanzwa kuti muri musangano reZAWAC.
Ndiri musangano isangano remadzimai. Vakatanga vari madzimai kuZimbabwe, saka ndobva vati ngatitangei kumusangano iwoyo weZAWAC.
Ndevanani vari kuuya, vari kubva kupi?
Ende ndikakutaurira kuti kwese kwese kwaunofunga ndokwavari kubva. Tine mastates emuno muAmerica. I think we have almost 12 states really represented vari kuuya. Kunana Texas, kunana Ohio, kunana Indiana, vese vari kuuya. Kunana California chaiko vari kuuya vese. Tine vanhu vari kubva kuBritain, kuCanada, vakabva kuZimbabwe vachiwira ZAWAC.
Munowanzoita madates api musangano weZAWAC?
Tinowanzoita kupera kwaMarch.
Musangano wegore rino uri kuko muswani?
Musangano wegore rine uri kutanga muswa 29 nenyasha tozopedza muswa 31 inenge yasvondo.
Zvii zvamakaronga kuti muzenge zvichiitwa pamusangano?
Pane zvakawanda zvatinenge tichiita. Tichange tichiimba, tichifara semadzimai, tichange tichiparidzirwa. Ende kana tichiparidzirwa tinotsvaga vanotiparidzira vasiri vatinozifunga kuti ava vachabata-bata zvinoda madzimai. Saka izvinezvi takatosarudza mudzimai achazotiparidzira, totsvagazve vamwe vekuZimbabwe vatinopinda navo maSeventh Day Adventist vanenge vachimubatsirawo during the day kutora mamwe maservices. Tichange tine kwaya, mass kwaya inenge ichiincluda vanhu vese vanenge vari kumadifferent states. Amazingly, zvinoshamisa nevanhu ivavavaka ndezvekuti vanopractisa nezvavanenge vachipractisa vakasiyana-siyana, but musi wavanouya iwoyo vanoimba kunge vaipractisa vari pamwe chete. Gore rineri futi chimwe chiri different from all the other years, takaintroducea vana vedu. So madzimai mazhinji vari kuuya nevana vavo kuZAWAC.
Chinangwa ndecheya?
Chinangwa ndechedu isusu, especially pavana vedu. havasisina vana tete. Saka takatsvaga madzimai anokwanisa kutora nzvimbo dzana tete kuitira kuti vagotaura nevana vedu tisakanganwe kwatakabva.
Ndokupai mukana kana muchida kumhoresa hama neshamwari kumusha?
Ndoda kumhoresa mwenangu mainu verizi kuromni paki kublawayoko nevese vari ikoko family yangu my brother Shadi nana mainini vangu ana mai Karamba ana mai Mazivisa ana mai Mfudza vese ndiri kukumhoresai nokukufungai vana tete vangu vese vana mai Magwenzi ndinokufungai zvitereki zvese nemhuri dzavo.
Vanga vari amai Charity Manomano vesangano remadzimai reZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kana kuti ZAWAC vari parunhare naPraxides Jeremiah weStudio 7 vari muno muAmerica. Mambo Seke vaStanley Chimanikire vanoti veruzhinji havasisina tsika nehunhu zvinotarisirwa munyika yakaita seZimbabwe. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iye.
Vachitaura vari pamuzinda wavo kwaSeke mazuva mashoma, mitambo yemazuva maviri yekumusha Fringe Festival isati yatanga kudema Growth Point. Mambo Seke vati vanhu havachaziva tsika dzavo izvo zvakapa hurumende kuti ipe madzishe basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro petsika dzavo.
Patiri, we imitate chirungu, we imitate chindevere, we imitate chishona, we imitate, but kuti titi zvechokwadi zvakuitwa ndozvinoenderana nehunhu netsika dzeparticular tribe. Tiri kunyemerana iye zvine izvi semadzimambo we have been tasked kuti tidzidzise vanhu tsika dzedu. Nondoona inini kana ndiri pane vanhu zvo ndotora fodya yangu ndichiputa, kana muchechi chaimo ndotora fodya yangu ndichiputa. Zimbabwe will never change itself into any other country other than Zimbabwe.
Mambo Seke avo vane nzvimbo iri kuitirwa kumusha Fringe Festival vakuridzirawo vanoita mitambo yechinyakare yakaita seJerusarema kuti vazive zvinoreva mitambo iyi sezvo mimwe yacho iri mitambo inofanirwa kuonekwa nevanhu vakuru chete, kwete zviri kuitwa mazuva ano zvokuti vana vadiki vari kusiyiwa vachiona mitambo yakadai.
Kuzi jaivhi iyai ijaivhi inonzi tambura makumbo. Anditi, isusu taiziva kuti zvinhu zvinoenderana nekusikwa kwemunhu hazviitwe pachena. Kana tiri kuda kuita zvinhu zvetsika, ngatingozviunderstandai kuti zvinoitwa chirudzii, zvinoitwa papi, nechikonzero chipi. Saka tiri kuti kana uchiita chinhu, ngatichiite for a very good reason.
Vatiwo veruzhinji muZimbabwe havacharemekedzi mabasa emadzimambo izvo vati zvinovaodza mwoyo zvikuru.
Inini ndiri mambo panapa, tikaisa politician apa, the general public vanoterera politician more. Isusu we are relegated to illiterate traditionalists. That's true. Unoziva ndakashatirwa stereki. The constitution, when I wanted to perform my duties as mambo, ndakaona paine ma restrictions mamwe kuti it's very disheartening, disappointing, and you wonder kuti chigaro chekunzi mambo, chekunzi she, chekunzi samusha kana kuti sabuku, how relevant is it?
Vari kuronga mitambo iyi uye vari mutambi pachavo sabhuku Edikanda vavati vakaronga mutambo wekumusha Fringe Festival mushure mekuona kuti vagari vekumaruwa vari kushaya zvinovavaraidza uye kusimudzira mabasa avanoita akaita sekuimba nekuveza nezvimwe zvakadaro.
Semwana wakaSeke takazviona kuti kumaruwa kusikuwana entertainment, vatafunga zano rekuti tiendese entertainment to all the provinces in Zimbabwe, tichitangira kwaSeke chinangwa chekusumudzira art and craft, tichitacha mamusician vezvivezwa nevamwe vese vakadaro, inove zvinoita fall under employment. 10 provinces dzatichaenda will employ a lot of people vachave vachiparticipata, but donzo guru ndere kusumudzira zvatinenge tichiita in terms of culture, music, art, because our culture is diverse.
Vakanda vavanoti mutambo wekumusha Fringe Festival uyo uri kutanga nechishanu uchipira nemugovera uchaitwa gore rega rega kwaseke uyo shiviro yavo ndeyekubatana nemamwe matunhu kuti aitewo mitambo iyi senzira yekusimudzira mabasa evatambi vari mumatunhu gumi ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwaseke, ndini Chiri Mudzamiri.
Iye zvinotombo kupai mitambo yenhabvu yePremier Soccer League iri kutarisirwa kutambwa munyika nhasi masikati. Capes United vs FC Platinum kuNational Sports Stadium yada ichitarisirwa kusangana neBlack Rhinos kuRufaro Stadium, kuchitiwo Bulawayo City ichisangana neBulawayo Chiefs kuBarber Fields kuBulawayo, Chapungu ichisangana neHarare City kuAscott kuGweru, kwotiwo Ngezi ichitarisirwa kusangana neDynamos kuBaobab, kuchitiwo Chicken Inn neMutare City dzichitarisirwa kusangana kuLuveve, ukuwo ZPC Kariba ichisangana neHerent House kuNyamunga kuKariba kwakare.
Munikakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, munikakamizira tumakolo. Munikakamizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Mundi kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sari ukukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandara machave, ziwani chipa tichotere, pamakala mavuto pasogoro. Kumamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika.
Tanda uza ndichani kodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene siali kumutima wanga.
Kumamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika.
Makolo muye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika.
Kumamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza, siri chedo akuswa mpika.
Chitanda uza ndichani kodi, kundika kamizira mwamuna tere, amene siali kumutima wanga.
Kumamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza, sili chedwa kuswa mpika.
Kambo kekumbodzora nako ndangariro, fupa lukakamiza kubva kuna National Pitch and Kazembe vairwa mumanzi vari paZambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kuwanda kuri kuita mapato ezvematungirwo enyika anopikisa munongedzo wekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere. Bato reMDCT rochema-chema nekuwanda kwemari dzarinoti riri kunzi ribhadhare kuti nepfenyuro yeZBC iburitse misangano yaro yariri kuita munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, toimba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.